Represent TC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 25 kukadzi 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kutima kwa nisa kufande su mchurongwa chedu cha nasi. Ini, ndini tanono kawande, ndiri mu Washington DC, ndi chiti ezu ino iziri mchurongwa cha nasi.
Maunira nda ita ndi kutila shia ipule za kutaisi kutula chimbo. Nye kutu kuni masanctions ya puwa. Izara tita kutila shia ili kuramba ichita kutisa inu nda izma imu za ayu iyo arambari yu arukuramba kaziwa.
Mutunga miriwe Amerika wa Joe Biden. Vanotemera zvimwe zvezvirango pa Russia.
Itokwade kune mukomana nemakore 17 asungwa nevapurisa ilo inoda kuplawayo kuchinza atuka mutungamiri wenyika kaenda kumapurisa because makore ake mashoma. He is not 18 years old.
Umwe mukomana wekuplawayo ari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi achipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika.
Tine dzimwe mhuri dzinorarama nenyaya yenhabvu, angave maplayers, makochi, mareferees. Pashoni iripo, but pane dzimwe mhuri dzinotorarama kuti ndiwo kubasa nhabvu. But onai zvati zvese musango, zvinonyadzisa izvi.
Sangano renhabvu reFIFA radzinga Zimbabwe munhabvu yepasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakazivisa nezvezvimwe zvirango zvitsva zvakanangana neRussia zvichitevera kupinda kwayo nechisimba muUkraine, vachiti mutungamiri weRussia vaVladimir Putin ndivo muparanzongo uye vakasarudza vega hondo iyi, vachiti nyika yavo icharemerwa yega nematano avo aya. VaBiden vakati zvirango zvitsva izvi zvakanangana nemabhanga eRussia, vana muzvina bhizimisi vepamusoro pamwe nemapoka eunyanzvi hwepamusorosoro. Vakativo America nemadzisawira ayo vachavhara pfuma yemabhanga makuru mana emuRussia kudzika mitemo inorambidza kutengeswa kwezvigadzirwa zvemuRussia pamusoro pezvirango kune vemabhizimisi vepamusorosoro. VaBiden vakatiwo zvekare America ichawedzera mauto ari kuGermany kusimbisa NATO zvichitevera kupindwa kweUkraine uku. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chiri muColumbus mudunhu reOhio muno muAmerica vazvidzai ruzvidzo avo vanoti kunyange hazvo vaBiden vawedzera zvirango havaoni Russia ichidzora tsvimbo zvekuti ingamira kurwisa Ukraine.
Ichokwadi ndazvinzwa vaBiden vachitaura kuti vawedzera masanctions kunyika yeRussia. Asi maonera ndaita ndekuti Russia ipuraza kuti haisi kudzora tsvimbo nenyaya yekuti kune masanctions ayapuwa. Izvaratidza kuti Russia iri kuramba ichiita kuti zvainoda izvima aims ayo iyo aramba ariyo ari kuramba akatsikirwa, nokuti pavakatozotanga kurwisa America yange yatotaura kuti tapa masanctions pampani masanctions akaripo. Saka kuwedzera kana kusawedzera hondo iri kutonzi irambe ichienderera mberi.
Saka zvinozorevei matanho ose ari kutorwa neAmerica nedzimwe nyika dziri muNATO aya?
Chiyakaipa panyaya yehondo ndechekuti hondo inokonzera suffering individual person ari muroad. Bhekuzi ndaona kuti kuUkraine hakusina kugadzikana izvinezvi sezvo Russia iri kuredha ichigomba, asi vari kufa haisi America, vari kufa maordinary people who are on the streets. Saka ndokushata kwehondo ikoko zviri kutoreva kuti vanhu vachasafa wese. Ndaona hangu kuti hondo yekuUkraine iri kuafekta nyika dzakawanda, kunyange umwe muno muAmerica tiri kuafekta. Peturu iri kukwira, mashares adzikira kunavo vanotengesa mashizha avo atsikira kuti zvina zvakumira zvakanaka.
Iyo vaBiden vazivisa kuti vachawedzera mauto yeAmerica achanga ari kuGermany. Zvingareva here kuti tingazoona America ichipinda kunobatsira vanhu vemuUkraine?
Ndavanzwa vaBiden vachitaura kuti ivo havasi kuzoita kuti mauto avo apinde muUkraine, asi vari kuzobatsira avo venato kuti vainge vave safeguard, kuzi vativo vari kuda kubatsira vamwe vavo kuti vasaatakwa, kwete kuti ivo varikuda kuita kunonda hondo neUkraine kuti vanoisa masoja avo muUkraine. But you never know, zvinoitika ndezvekuti mapoliticians vane zvavanotaura kuti zvinoitika, zvimwe zvacho zvisingazoitika, but isu tichangomira toona kuti zvakamira sei.
Zvii zvingadzidzwa nehondo iyi varuzvidzo?
Hondo chinhu chakashata, hatiri kunyepera, because hondo inoita kuti upenyu hwemunhu hutapudzike. Asi zvatiri kuona zvikuitika kuUkraine, pamunonzwa zvinzi kwaitika world war, ndokutanga kwazvo izvozvi, because America ine shamwari dzayo, iwo Russia ine shamwari dzayo. Saka shamwari dzeRussia hadzizoregedza shamwari yavo ichirwiswa, uyezve shamwari dzeAmerica padziri dzichirwiswawo, America inenge yakuda kupindawo. Saka ndopamunonzwa kutanga kunoita world war. Saka tikungokumbirisa kudai vanhu ava vaita sevanzwisisana hondo icharegedza kuenderera mberi.
Zvii zvingaitwawo neRussia kana yadawo kudzosera zviri kuitwa neAmerica?
Russia tinoziva kuti panyaya dzenyuclear inenge yakati simbei, uyezve shamwari dzavo dzanana North Korea dzinenge dzakati simbei pamanyuclear weapons. Saka hazvina kunaka, isi tongokumbira kudai zvaregedza kuenderera mberi, because vanenge vava kuda kutotesta nezvimwe zvombo zvisati zvashandiswa. Kutesta kwacho kunekushevesa vanhu vakawanda.
Tinoona kuti nyika yakaita seZimbabwe inodyidzana neRussia pamwe chetewo ichidyidzana zvakare neUkraine mukutengeserana. Hondo iyi inosiyawo papi nyika dzakaita seZimbabwe idzodzi?
Ya, hondo iyi inokwanisa kuafekta vana veZimbabwe, because tichitaura kudai so tinotoziva kuti kune vana veZimbabwe vari kuRussia, vamwe vakaenda kuchikoro kunodzidza, vamwe vakaenda kunotsvagawo mari neupenyu hwavo. Saka kana yaa hondo inenge ichiafekta Russia neZimbabwe inobva yazoafektwawo. Saka ndinogara tichingoti hondo chinhu chakashata. Saka tachingoti dai hondo iyi yaregedzera kuenda kuperi, vanhu vagara pasi vataurirana madialogue kana kungowirira nawo, because vanhu veZimbabwe vanhu vari kushupa, vagara vari kutambura izvinezvi, sokuti ikonomi yeZimbabwe haina kumira zvakanaka. Kwozoita hondo imwe kunana Russia inozoafekta futi maZimbabwe, tinoona zvisina kunaka.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe vazvidzai ruzvidzo vari parunhare muColumbus, Ohio, naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti zvirango zvatemerwa Russia izvi zvichabata vanhu veRussia zvikuru, asi vachiti zvirango izvi zvichakonzerawo kukwira kwemitengo yezvinhu muAmerica, zvikuru mafuta ekufambisa dzimotikari. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvaitwa nehurumende yeAmerica nemadzisawira ayo zvichavhiringa zveupfumi hweRussia uye zvigoomeserawo vagari veRussia. Muzvinafundo Masocha vati vagari veAmerica zvichambovaomerawo, asi vachiti vaBiden vanogona kushandisa simba ravo kuti zvirango izvi zvisanyanya kubata vagari veAmerica.
Nyaya yezvirango zveupfumi ichanyanya kubata zvakanyanya upfumi hweRussia navanhu veRussia, nokuti zvaitwa navaBiden neshamwari dzavo dzokuEurope dziri muEuropean Union, vana France, vana Britain, vana Germany nedzimwe dzose dziri mubato wenzai mumude zvokupa zvirango zveupfumi, kutangira zvose zvose mabank, nokuti upfumi hwenyika ipi neipi zvahwo hwakabatwa namabhengi. Ndokunosvika mari ikoko ndokwadzinofambiswa kana nyika ichida kutenga zvinhu zviri kunze, kana ichitengesa zvinhu zvayo kunze, mari inopinda nomumabhengi. Saka zvaita hurumende yeAmerica neshamwari dzayo kupa mafunctions kuvhara mari inobva kunyika dzakaita seAmerica kana yaRussia yanga ichitengesa zvinhu kuAmerica ichiisa mari ikoko kana kukwereta zvavharwa izvozvo. Zvinototi mamwe mabhengi okuRussia atoudza vanhu vavo makastoma avo kuti makadhi enyu amaaminawo mavhisa kadhi ayaya pamasta kadhi ayaya haachazokwanisi kushanda kune dzimwe nyika, kana mamuchida kuita mabhizinesi enyu muchioda zvinhu kune dzimwe nyika kana kutenga matikiti okuenda kunzendo dzenyu, makadhi iwayo haachashandi. Saka zvinobva zvabata mbira dzakondo ufumi kwenyika ye Russia zilo zo pambiraje patiro senu kuti Russia ini oil ine oil ya ino tengesa Ukraine ine oil zekare saka kurugwisa na kurugwita nyika hizo zo kwenye kwenye oil yoyo isa kwanisa kufamba ichenda kwenyika tanga ichifamba tidoro kwa Amerika muno oil yato kwira nasi oili ya kuila pasiro se peturo ni diesel kwa Amerika sato kuila zichapandira zete kusikakuna na Zimbabwe huko kungu kuila wakuna hecha peturo kukuila kuna hecha mtengu yeze se pamoche tena mafiza hawa na wikikoro zese zichipandira pasiro se njoo patashi kaipa babo Amerika ichalaba ituwe zera zekari umasanctions iwayo ichendere zichendera kuti Russia ichange ichiramba ere ichi kuhisana ne Ukraine.
Kana takatarisa Amerika ya adze ufumi huwe Amerika chichatanga kukangani sika chii pa msoro pezirangu yeshi chichatanga kubata wa gari wa mwa Amerika chii
chido tanga chayu chato tanga mwa Amerika kubata wa gari wa mwa Amerika kukwira kwe petrole diesel nukuti chato kukwira petrole diesel izozi chino zotele ya zikila mungu analikuti yeredo kuti zono zineke ziri muma mashopu zese izi zichakwira mtengo yazvo ndio mamiriya zvakatoita izvozvi izvi kuti ukaenda pama filling station kuna na California wataona kuti gari ingatova kuma $5 kuno kunana hayo uno kuti akuona kuti gari ingatosvika kuma $3.50 uko tikatarisa paiva nepetro gore rapera tinoona nguva dzino tinoona kuti petro gore rapera kubadzira yanga yakachipa kudarika petro yaike zvine zvekare tinoona kuti America dora racho razvinongoswa chaizvo nokuda kwekutumirwa kwaitwa pamasoja anosvika 7,000 kuregion yeukraine ikoko kuda America nokuti mari iyoyo yokutumira masoja iwayo yanga isipo saka inobva yazvinongusa dhora kuzvinongusa kwainoita dhora raunenge wakabata iwe uri kuzimbabwe kana vari uri pasi pese racho zvinongoswavo harichakwanisi kutenga zvinhu zvaraide richitenga nezuro racho harisina simba.
Muzvina fundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio ne Studio 7. Mumwe mukomana ane makore 10 nemanomwe wekuBulawayo ari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi achipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika. Gwetari rikumirira mukomana uyu vakovani Stole vekambani yemagweta yenguve attorneys iri kuBulawayo vanoti mukomana uyo vasina kudoma nezita sezvo asati asvitsa makore 10 nemanomwe akasungwa nezuro akambochengetedzwa nemapurisa vasati vamuisa mumaoko avo kuti vazoenda naye kudare nhasi. VaStole vanoti mukomana uyu akanetsana nemumwe murume akange akapfeka hembe yebato reZANU PF. Mushure mekunetsana uku wechidiki uyu akazoti kumunhu akange akapfeka nhumbi yeZANU PF, chibva pano uri kundibhowa nehembe yawakapfeka. Izvo zvakazoita kuti murume uyu aende kunomhanyara kumapurisa kuti mukomana uyu akange atuka mutungamiri wenyika. VaStole vanoti mutemo uyu unofanirwa kubviswa sezvo paine katsika kekuti unoshandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanhu kutaura vakasununguka. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ichokwadi une mukomana ane makore 17 asungwa nemapurisa eLaw and Order kuBulawayo muchinzi atuka mutungamiri wenyika. Taenda kumapurisa because makore ake mashoma. He is not 18 years old. Saka azo releasewa in my custody. Chaenda naye ku court.
Ari kunzi atuka mutungamiri wenyika zvaita sei? Chii chaaitika?
Pane zvaari kutaura iye nezvataurwa naiyeye akamusungisa. Iye ari kuti anomuziva complainant but vakatadza kuwirirana on something else that is unrelated to the offense. Ari kuti iye akazoti after some time iwewe usarambe uchitaura neni t-shirt yawakapfeka iyoyo inondibhoa, achireva kuti t-shirt yeZANU PF. Saka paakati hai inondibhoa ndisikuifarira, uyo ndopaakabva aenda kumapurisa akati no uyo ataura achituka president.
Tishitarisa mutemo we Zimbabwe, kuti muna asungwa achinza atuka mutungamiri wenyika, zvinenge zvaita sei, unobvumidza here mutemo kusungwa kwemunhu kuti atuka mutungamiri wenyika?
Kune mutemo wakadaro. Mutemo isusu tukuona kunge mumwe mutemo unofara kubviswa because mutemo yekutika it has got a tendency of suppressing the freedom of speech. Mutemo yekudhara Yana Smith yainga zvingatombofanira kuti tingana asi tingotaura kuti mutungamiri ari kutukwa achitukwa achitukwikwei. Ko ungaona vanhu vachikutuka uri mutungamiri unofanira kuintrospecta ka pane chiri kuitika.
Saka imi semagweta muri kutora matanho api apa?
Hatisati tatora mainstructions from our clients kuti tizive kuti tichaita sei. But we're definitely going to raise a constitutional issue. But now, mtemo ii, chekutanga ndechekuti munhu iyeye angaende kupinda mucourt. Chinotanga ndechekuti mapepa anogadzirwa nemapurisa oenda kuattorney general's office anokonfirma kuti this conduct can be prosecuted or not. Saka hatisati tasvika kunyaya yekupinda mucourt tonyatsodhila nenyaya iyo.
Gweta Vangqovani Stole vekambani yemagweta yenyuve attorneys iri muBulawayo vari parunhare muBulawayo makare naJonga Kandemiri weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu mazana matatu ane makumi manomwe nevasere 378 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana matatu nemakumi mapfumbamwe 5390, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vape zviuru mazana maviri ane makumi matatu nezvina zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nevanomwe 234,967. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana matatu nemakumi mana nezvisere zvine mazana matatu ane makumi maviri nemapfumbamwe 4,347,329. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu nemakumi masere nechimwe zvine makumi mana nevatanhatu 3,381,046. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru zana negumi nezvitatu zvine mazana mana ane makumi matanhatu nevaviri 113,462. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Newsday rinoti vashandi mune zveutano kusanganisa vana chiremba, vakoti nedzimwe nyanzvi vakatangawo kuramwa mabasa nezuro vachiti havana mari yekuendesa kumabasa. Chronicle rinoti gurukota rinoona nezvemari vamuturi nyuve vanoti Zimbabwe haisi kuzoshandisa dhora rekuAmerica kunyange hazvo uremu hwedhora reZimbabwe huchiramba huchidzika uye mitengo yezvinhu ichikwira. Financial Gazette rinoti Zimbabwe National Roads Authority kana kuti ZINARA iri pakati pehurukuro namabhanga ane chitsama kuti ikwerete mabhiriyoni mashanu emadhora kupa kumapazi ayo yakamirira nhaurirano nehurumende. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani akanaka pastudio 7. Nai vana veZimbabwe, toita sei kuna Priscilla Chigumba nezanu PF? Toita sei nai, nokuti ndio uchiri kutungamirira futi maelection, but kwende kwapera maelection apera asati abudisa result yekuti vamunanga vakawina nechii chaizvo. Kurungo babaika kade chino vawina nechakati vawina haana anza inohwisisika figa rinobatika kuti ngazi vamunanga kuvawina nevapedze zvakati hapana. Ndo muzvinapembe zvefuti wakatarisana maelection a 2023 apa. Toita sei nemunhu pana Priscilla Chigumba kwaukashiya wanyadzi kana kushaya vari kudzwa huna chimiro pano panyika izvipo munofamba muunyadziri vana vese vari kuchema vese vari kuchema nema newe purisa chigumbu nezanu pf yako usambotitaurira kuti kwai wakazvimiririra zeki yakazvimiririra izanu pf
makadii makadii ana mukoma wande nevamwe venyu toda kutaura pamusoro pemusangano wakaitwa museSunday navachamisa totenda ruzhinji rwezimbabwe rwakuda shanduko zvisiri zvekumanikidzwa kana kuita sei munhu kuzvifungira ega ari kwaari kuti inini zvezana handichada 41 years dzawandisa taakuda chenji munyika chenji ndeyataakuda ndinoti kuna amunangarwa dai vari mumwe munhu vachiregedza zvavo kunopa spichi kumarari ngavatsvage mumwe munhu anonopa spichi kwete ivo anoswera achitaura zvinhu zvisina kana nemusoro unototi nhaimi munhu shuwa shuwa angataure kuti hanzi dai ndasinganamate ndingadai ndaiti vanenge vavasunga vavape mapiritsi ose iwayo vavanenge vachinwa ivo vana vechidika vari kukonzereswa nei kuita izvozvo zvemadrugs ndimimi mamunangagwa muri kukonzeresa izvozvo vana havana mabasa vane pedzesera vakuita zvinhu zvisina kana nemusoro pamusana pekuti havana chokuita saka havana dzimwe pfungwa dzimwe dzavanadzo kuti vodii vorarama sei saka ndo vari kukonzeresa kuti madrugs iwayo yavepo vakutaura zisina musoro da vachiregedza zvavo kuadiresa because izwi ravo rinototirwadza rinototibo hamena vanhu vanenge vachipururudza vari ikoko kuti vanenge vachipururudzira zisina musoro izvozvo kuti zviita sei ini handina zvangu mazhinji ndinoti 2023 chamisa muofisi ari kukuya kustate house vasingadi vachipi
vakadii vana jonga kandimiri nevamwe vese vashamarari ende vanhu ava zvavanoita vanhu vezanu pf vakava nevezeki vachoka inini zita rangu rakachinjiwa nzvimbo yandinovhotera ndobva ranyorwa kunzi ndofanira kuvhoterwa zita rangu ndobva ranyorwa zita rangu rakanaka nesenemu nhamba dzitupa dzakanyorwa zvakanaka asi ndobva ndanzi ndiri mukadzi ndobva ndanzi gender female ndobva ndanzi ndofanira kuvhotera kubet bridge asi manyoro akaita kubet bridge vakabva ndinyora nehausi namba handizivi vakati bet bridge dzibula vadzimu vozoti mberi kwacho midlands kureva kuti vari kutageta mabony free ose kuti asavhota ndo ari kuvhiringidzwa kuti asavhota saka ndo kwavanonge vachikangasa kunyora nzvimbo dzavanovhotera vachivabvisa saka vanu ava izvozvo kwadida ipapo pada kuongororwa kuti zeki isaita zvairi kuita nokuti pana mugabe asati afa hatina kubvira tazviona munhu waingorejista ka 1 uchitora chitupu waiti chiro pauchida kunovhota waingonoona zita rako ririko kwete zvavari kuita iko zvino vanhu vakaoma ava
takafara nerali yakaitiwa napresident Nelson Chamisa iyo zvinongooneka kuti ndiyo ogava munhu anogona kuunganidza vanhu muzimbabwe vasina kubatirwa shamo vanhu vachienda vega vachienda vega kunonzwa mashoko apurezidendi wavo uye ndiani umwe purezidendi akambounganidza vanhu sika vanhu vakukwira mumuti sezvinoita purezidendi Chamisa vanhu vanosva pakukwira mumuti vachishaya pokugara vaenda vega vasina kubatirwa shamo saka tinongotenda dai mwari vatichengetera purezidendi wedu iyo vasvika pakutonga nyika pasina zvanyanya kuvavhiringa-vhiringa uye murodhi tinovaziva kumana vezanu dai mwari vagona kuvachengetedza murodhi umo varege kuvhiringwa murodhi umo tanzwa nekugara mudondo kusouth africa kutakasiya mhuri dzedu kuzimbabwe uko vachingoti kwai tiri kutonga pasina chinobuda 41 years vachidzvanyirira vanhu hatichada zvese izvozvo gore rinouya tinotouya kuzovhota gore rinouya tiriko kuzimbabwe ikoko
hongu kumaelection sinogona kuenda muchitaura zvinhu zvamuri kutaura asi zvandinoona ndezvekuti timaorganization takazvimirira tegani kana timapato ito takazvimirira tegani sezana zesley ana zeki asi makada kunyatsozvitarisa itoto timapato itoto takaumbwa nevanhu vezano hakuna kwatinoenda as long vasina kuzvimirira vari vegani because takada kunyatsotarisa timapato zvakafana nezvonetimakomisheni tirikuvambiwa tiri kuisa vanhu vezani mukati saka vambofa vakati njira tsitsisa vanhu vezimbabwe vanongoda kuguta kwavo zvese zvavanoita nekwavo tarisa imono kuti ivo kukutaura kwaari kuita ndezvekuti hakuna zvakaitika kuzambia hazvipi zvakaitika muno muzimbabwe waya achisimba nekutaura miromo iyoyo uongu ada kuti pasa kuti tipere simba kana tutuze power pane zvatinge tichiita asi nyaya iripo ndeyekuti varitonyatsa kuziva kuti timanhengeri tese timaorganization tese taziye kuchichi ivo ndo varimo ndo vari kumauto ndo vari mese mese pane zvose zvinoitika muno Zimbabwe varipo vanhu vavezano saka ipapo ndokumbira kuti dai dzimwe nyika dzaterera mashoko edu nokuchema kwedu vanzwawo vapindira maelection aiitwa sezvakaitwa 1980 ndatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazu enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sangano rinotungamira nhabvu pasi rose reFIFA radzinga Zimbabwe munhabvu yepasi rese. Michael Cariati anotipa nyaya iyi.
Tsamba yabva kumunyori mukuru weFIFA mudzare Fatima Samora kuna vaJoseph Mamutse avo vakamiswa basa neSports and Recreation Commission. Inoti zvikwata zvese zvemuZimbabwe hazvichatenderwa kutamba nevekune dzimwe nyika kutanga nezuro manheru. Izvi zviri kureva kuti zvikwata zvevanhukadzi zvevechidiki pamwe nezvemuPSL hazvichakwikwidza makundano nedzimwe nyika. FIFA inoti yatora matano aya nekutyorwa kwakaitwa mitemo yayo nebazi rehurumende reSports and Recreation Commission zvitevera kupindira kwayakaita zvekutungamirwa kwenhabvu. Tsamba yamudzvare Samoura iyi inoti vatambi vabatwe pembe pamwe nevese vane chekuita nenhabvu muZimbabwe havasisina mukana wekuve nechekuita nenhabvu inotungamirwa neFIFA kana neCAF. Izvi zviri kureva zvekare kuti kwata cheMaurias hachichakwikwidza makundano eAFCON 2023 ayo arutanga mwedzi unotevera. Muzvare Samora vanoti Zimbabwe haichawana rubatsiro rwemari inobva kuFIFA sezvanga zvichiitika makore apfuura. Asi sachigaro weSRC vaGerald Mlochwa vati havasi kutaura nezvetsamba iyi nekuti havasati vaiona sezvo isina kunyorerwa kwavari. Aimbove munyori mukuru weCapes United vaWellington Chando vanoti zvaitika izvi zvinorwadza sezvo zvichikanganisa raramo yevanhu vakawanda.
Tine dzimwe mhuri dzinorarama nenyaya yenhabvu, angave maplayers, macoach, mareferees. Pashoni iripo but pane dzimwe mhuri dzinotorarama kuti ndokubasa nhabvu but onai zvati zvese musango. Zvinonyadzisa izvi.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaPeter Mususa vanoti zvaitwa neFIFA izvi zvinopa Zimbabwe nguva yekugadzirisa zvanga zvisingafambi zvakanaka munhabvu yemunyika.
Zimbabwe yadzokera kumashure zvakanyanya munyaya dzenhabvu nokuda kweutungamiriri wanga uripo iwowo. Saka danho ratorwa neFIFA rekuti Zimbabwe imbomira, aiwa ndoona sekuti Sports Recreation Commission sezvavakaita chidanho ichocho ngavangoramba vakadzipakata nezano ravo ravakaita irori.
Asi FIFA yapaZimbabwe matano ainofanira kutora kuti idzoke munhabvu yepasi rese iyi. Inoti SRC inofanira kudzora pabasa bhodhi ravaFelton Kabambo pamwe navamamutse avo yakamisa basa. Tsamba iyi inoti zvekare SRC inofanira kunobvisa kumatare nyaya vari kupomera vakamambo nevamwe vavo yekuita basa renhabvu panguva iyo vaivi vakamiswa basa neSRC. FIFA inoti SRC yakatyora mimwe yemitemo yayo yekuti hurumende haifaniri kupindira zvekutungamirwa kwenhabvu. FIFA yakatora matano aya mushure mekunge SRC yaramba kudzura bhodhi ravakamambo pabasa sezvaive yatara musi wa3 ndira. Vakamambo varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti ivo panguva ino matare havatenderi kutaura nezvayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotumira zvimwe zvezvirango paRussia. Mumwe mukomana wekuBulawayo ari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi achipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika. Sangano reFIFA radzinga Zimbabwe munhabvu yepasi rese. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.